I think pane zvinhu zviviri mukoma blessing. Ngatibvumiranei kuti nyaya dzekubatana nekubatana iprincipal isina contestation, isprincipal isina munhu anofanira kuita kodzero yekubvunza. Kana tabvumirana ipapapo, ngatitendei pastage 2. Condition yekubatana yakaita sei? Tochiwirirana manje nemaconditions acho. Achatitungamira ndiani? Pati kwati chaona masits mangani, pati kwati chaona masits mangani and why, and ipapo ngati question historic, but we have to question in good faith, and we can't use nyaema seats to undermine the principle, incontrovertible principle yekubatana. Fungai mimi kwayo dzakanaya kunyora kuti nyaya dzekubatana dzokonzera kusabatana mumabato aya zvinotonyadzisa. We have to do better than ZANU-PF. ZANU-PF, with despite all their divisions, they are still together under ZANU-PF. Emmerson Mnangagwa can't drink the same cup of tea or the same ice cream with Jonathan Moyo, but they're still together because they've got one thing that unites them. In their case, it's power retention. In their case, it's personal aggrandizement. So we as opposition, we must do better. Our central strategic objective, kubatsira vana veZimbabwe kuti miite change munomu. Our central strategic objective, kubvisa ZANU navamugabe kuti tiise utungamiri une rudo. Hakuna mumwe achazviita, hakuna pati ichazviita iri yoga. Kana uchifunga kuti unozviita uri yoga, uri kutopenga. So we have to be very clear on that. We have to be very clear on that. So ngatikweshanei kusvika tibvumirana kuti that is the correct thing to do. Afrobarometer yakaita survey muna May of 2017. Afrobarometer ibato repasi revakafunda vanoita zvemasurveys nemaopinion polls. 75% of Zimbabweans want one unit. And who are we? Tiri anani panyama yehuku kuti tumire pamberi pavo tichiti hatifunga kubatana todivida namavote.
Asika pane nyayawo dzezvigaro apa vabiti kukwikwidza musarudzo, handizvo here zvimwe zviri kunyanya kukonzera matambudziko iyaya? Uye sevatungamiri, muri kukwanisa here kuti muudze vanhu kuti chakakosha handi zvigaro asi kuti muchinje mamiriro akaita zvinhu?
Ngapaitwe manegotiations. Kana paitwa manegotiations, poitwa deadlock nemanegotiators. Kana paitwa deadlock nemanegotiators, nyaya inorifeiwa kumaprincipal. So tambudziko riri kuitika ndekuti manegotiation acho hakuna, asi vanhu vakutorovana nekutopenga. Hakuna deadlock because hakuna negotiation yataitwa. So let's be bona fide, ngatiitei zvinhu muchokwadi. Let's negotiate. Kana tanegotiata tete deadlock, kana taita deadlock zvoendeswa kudenga kumaprincipals. So far we are fighting over nothing because there's been no negotiation. People are bending around my figure. I'm 102, I'm 108, I'm 114. Kwazulu kubva ndikuziye, because as far as I know, there are no negotiations that have met.